Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Rakanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 25 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wowedzerwa zviri kutarisirwa kuti zvichapa kuti zvinhu zvakawanda zviwedzerwewo mitengo. Varayiridzi vanoti havasi kuzoenda kuzvikoro pazvinovhurwa kana hurumende ikasavapa mari yekubatsirikana sezvo dhora remunyika roshaya simba zvakanyanya. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kuvhura zviri pamutemo musika weZITF mushure mekukundikana kuuya kwemutungamiriri weKenya vaUhuru Kenyatta. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rehurumende reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA nhasi rakwidza mitengo yemafuta edzimotokari izvo zvakachamadza vanhu munyika sezvo zvichireva kuti mitengo yezvinhu ichawedzerwawo zvakanyanya. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Muchizivizo chaita nhasi ZERA yati mutengo wemafuta edhiziri wava US$0.71 uye wepetro wava US$0.63 kutanga nhasi vachiti izvi zviri kukonzerwa nekukwira kuri kuita mitengo yemafuta pasi rose. Kukwira uku kwatambirwa nekunyunyuta nevakawanda munyika avo vati zvichakonzera kukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro kunyanya zvikafu. Amai rumbidzai manyuve vati kufamba nemotikari kwave kudhura uye zvichawedzerawo kudhura kweupenyu sezvo mitengo yezvinhu yagara iri kukwira zuva nezuva.
Kukwira kwaita petro kukwatoti afecta isu tinofamba nedzimota. Haitatombofambiki nayo motikari wewa kutongosiya kumba kutokwira zvupo nevamwe. Izvezvi mari dzatatakaisa padivi dzebhajeti hadzichakwani chingwa, hupfu, mafuta, shuga zvese zvakwira nokuti pei dzedu isadzina kukwira. Tukapinda muzvitoro namwari munodzoka muchigunun'una. Tokumbirawo tokumbirisawo kuti hurumende ititarisirewo ipapa itibatsire. Hatizivi kuti vangatibatsirawo sei asi tatoomerwa noupenyu.
Mitengo yezvinhu yakaita samaramba mhuru svondorapfuura mutengo wechinga uchiwedzera nezvikamu makumi matatu kubva muzana kubva pamadhora emunyika mazana maviri nemakumi manomwe 270 kusvika pamazana matatu nemakumi mashanu nemasenzi maviri kana kuti 352 RTGS. Zvimwe zvakakwira mutengo zvinosanganisira mafuta ekubikisa ayo aita mari inodarika chiuru nemazana mashanu emaRTGS kubva mumazana matanhatu svondorapfuura. Chisaga cheupfu che10kg chakakwirawo kusvika kuchiuru nemazana masere mune zvimwe zvitoro izvo zviri kuomera vatengi avo vasiri kuwedzerwa mari kumabasa. Mumwe mugari wemumasvingo vatitus magwede vati kukwira kwaita mafuta edzimotokari nemitengo yezvinhu kuchapedzisirawo kwasvikira kumari dzezvikoro izvo zvave pedyo kuvhurwa.
Zvinhu zvese zviri kutotemesa musoro nokuti zvinhu zvese zvichatokwira tichitarisa senyaya dzezvefundo mafizi sevana achatokwira uye mainfoms nemabhuku nechikafu chevana especially vanogara kuzvikoro zvine zvemabhodhin zvaizvo zvichatokwira uye zvinyaya inonyanya kugwadza ndeyekuti mihoro yavashandi hurumende iri kuramba iri pasi pasi zvinhu zvese zvichingokwira hazvina kutombomira zvakanaka zvachose.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano runorwira kodzero dzevatengi munyika reConsumer Council of Zimbabwe kana kuti CCZ mumasvingo vadhumisani munguchini vanoti kukwira kuri kuramba kuchiita mafuta emotokari kuri kuipira vatengi.
Announcement yaitwa neZERA yekukwidza maprices efuel, petrol and diesel tikuona kuti zvichaita major impact prices of products and services. Nekuti fuel is a major cost driver for production of goods, the movement of the same group goods kuti zvisvike pamamarket azvinochidiwa nemaconsumers. Saka any increase inongoitwa kumaproducts iwayaya inobva yangoitwa pass on to the ordinary person who is the consumer.
Izvi zvatsinirwavo nevanoona nezvemamiriro eupfumi hwenyika vakazvimiririra uye vachidzidzisa pachikoro cheGreat Zimbabwe University, Dr. Greg Sunge.
Ndo imwe mbambo ima fambisi we upumi mnika medu senyika landlock mchona kuti kukadzirwa kwezvinhu zvinoda mafuta iwaya kufambiswa kwazo zvinoda mafuta iwaya iwo vanhu vanofambiswa nemafuta iwaya saka kana mafuta achinga akwira mutengo zvinoreva kuti kugadzirwa kwezvinhu ikoku zvino vanogadzira zvinhu kuti varambe vari mubusiness vanopedzisira asaidzira kudhura uku vatengi beta kuti kana zvinhu zvotengeswa muzvitoro zvakutengeswa nemutengo uri pamusoro.
Vemabhizimusi munyika vanoti kukwira kuri kuita mutengo yemafuta emota zvinokonzera kuti ivo vakwidzewo mutengo sezvo mabasa avo ose anorarama nekufambiswa kwezvinhu. Mukuru webazi rezvemabhizimusi munyika reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutasu vati dambudziko rekukwira kwemutengo richaramba ririko kwenguva yakareba nenyaya yekukwira kwemafuta edzimotokari pasi rose.
Ndingati nini muchidimbo zvinodzikisa kutengwa kwezvinhu nokuti kana petrol ikakwira zvinhu zvinokwira anotadza kuzvisherera mutengo chekutanga. Chechipiri toda kutoyeuchidza vatengi kuti vagare vachiziva kuti kukwira kwepetrol tichagara tinako kunyanya nyanya takanangana nehondo iri kupwititika pakati peRussia neUkraine.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rebazi rehurumende rinoona nezvekutengeserana munyika sezvo gurukota ravo Dr. Sekai Nzinza vati vange vasingakwanisi kudayira sezvo vange vari munzira kuenda kubulawaya kumusangano weZimbabwe International Trade Fair. Asi mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa svondo rapfuura vakati zvinhu zviri kukwira munyika nepamusoro pemabhizimusi vari kushanda nevekunze kuti vakonzere kusagadzikana munyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, Jini Godfrey Mutimba.
Vairidzi vanoti kunyangwe zvikoro zvikavhurwa havasi kuzoenda kubasa sezvo vasina zvikwanisiro zvakakwana uye mari yavari kutambira ishoma zvikuru. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, Dr. Takavasira Zhou, vanoti nhengo dzavo hadzisi kuzoenda kubasa svondo rinouya panovhurwa zvikoro sezvo vasisina mari nekuti vari kutambira mari shoma zvikuru. VaZhou vanoti hurumende inofanirwa kuvapa mari yekumbofanobatsirikana.
Kuvhura zvikoro kukotoro rechipiri kunonetsa kusarirwa kwokunge varayiridzi vachinge vapiwa mari inonzi rescue package nehurumende. Varayiridzi vakatambira mari yamashangura bhata iyo yakapera kare kare.
Vaenderera mberi vachiti chinonyanya kuvarwadzawo kuti vamwe vashandi vehurumende vakaita semauto vakawedzerwa mari dzemihoro asi ivo havana.
Izvi kare pakawedzerwa vamwe vanoita semasoja 37% salary increase manje manje varayiridzi havana chavakabata. Mari dziri kutambirwa nevarayiridzi dziri pakati pe18,000 ne24,000 hatichakwanisi zvadzo kana kutenga 5kg yamatema. Apa transport yakakwira.
Izvi zvinotsigirwa nemutauriri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Union kana kuti ZIMTA vaGodwill Taderera vanoti hurumende iri kuda kupatsanura vashandi nekupa vamwe ichinyima vamwe.
Apa tinozwa kuti masoja vakavapa 37% asi vakanyarara panyaya yevarayiridzi. Izvo kana takatarisa zvefuel costs dzakawedzera pakutaura kuno kwatiri kuita.
VaTaderera vanoti hurumende inofanirwa kutaurirana nevadzidzisi zvikoro zvisati zvavhurwa.
Isusu seZimbabwe Teachers Union takagara tichipa mukana yekutaurira Apex Council level kuya kwatinoti kuziko pakatonyorwa matamba yekuti chiuya tigare pakutaurira nazvo hurumende haisati chete yatichitidaidza kuti tiende kunotaurira.
Mumwe mudzidzisi wemuchinhoi vaRosten Mutapwa vanoti sevadzidzisi vanoita basa guru izvo zvakaratidzwa nekupasa kwakaita vana nokudaro vanofanirwa kupiwa muripo wakaringana.
Iko zvino maizauti izi misiki akabuda eone irefu achiratidza kuti kupasa kwevana kakanyora kunzi kuri kuenderera mberi ichienzanisa nemakore apfuura. Izvi zvinoratidza kuti vadzidzisi vari kushanda ende vari kuda basa ravo. Asi chinozogumbura ndechekuti tikazotarisa muhoro kuri kupuwa vadzidzisi kupera kwemwedzi ndo unoita kuti paratidze kuti hazvina kumira zvakanaka.
Mutungamiri webato rinopikisa reLabour Economist and African Democrats kana kuti LEAD Muzvare Linda Musariri vanoti hurumende inofanirwa kuwedzera vashandi vose vehurumende mari dzemihoro.
Zvakatikoshera kuti hurumende yeZimbabwe ive hurumende inotora matanho kuona kuti gore wevadzidzisi vedu mukati menyika yedu inoenderana neraramo iri mukati menyika.
Asi gurukota rebazi rezvedzidzo muzvinafundo po mazima vanoshora danho revadzidzisi rekuda kurama mabasa pose panenge pachivhurwa zvikoro vachiti kuda kushandisa vana vechikoro kuti vawane zvavanenge vachida. Varayiridzi vave nenguva yakareba vachiti vari kuda kupiwa mihoro yemari yekuAmerica asi hurumende ichitsika madziro. Kushaya simba kwedhora remunyika kwave kupa kuti vashandi vakawanda vanonge svosvi nemuromo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo musika wepagore wekutengeserana weZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF. ZITF inovhurwa mangwana yopera nemugovera. Mutungamiri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta vange vachitarisirwa kuuya vakundikana sezvo vave kutungamira urongwa hwekuchema vaive mutungamiri wenyika iyi vaMwai Kibaki vakashaya nemusi wechishanu svondo rakapera. Dingindira regore rino rakanangana nekuvandudzwa kwepfungwa nemuonero panyaya yekugadzira zvinhu nekuunza budiriro munyaya dzezveupfumi kana kuti rethink, reimagine, reinvent value chains for economic development. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera. Zviripowo here zviviri zvitatu zvamunganongedzere muchiti izvi zvakawanikwa kuburikidza neZITF? Kwa munga pao wa mwewa mabizimisi wa sati waziwa nezwe kusedu feenda api. Vanoshambadza nokushambadzirwa mukutengeserana umu vanosara vamire papi nemamiriro akaita zvinhu munyika?
Rakati kure iroro rekuti makambani mazhinji asikuzokwanisa kuti vange vane mari inosara kuti vaite izvozvo zvekushambadza vachitsvaka masendi kunze taitera. Takatarisira zvimwe zvinhu zvavanofanira kuita nemari iyoyo zvekuti makambani avo ararama. Saka zvakakoshawo kuti vanoita zvekumaneja upfumi munyika muno vange vane mitemo inoita kuti makambani akwanise kushanda asina zvinoapiringa zvakawanda.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vange vachitaura vari parunare kuHarare. America anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAnthony Blinken uye vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaLloyd Austin nasi vasangana nemutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky nasi muguta guru reUkraine Kiev. VaBlinken vaudza vatori venhau muPoland kuti mushure memusangano uyu America iri kuzodzosera vamiririri vekumuzinda wayo muUkraine vayaimbenge yadzosa kumusha pakatanga kurwiswa nyika iyi neRussia. America yati iri kuzotumira zvimwe zvombo zvekubatsira Ukraine muhondo neRussia iyi. Vatiwo America ichabatsira dzimwe nyika dziri mudunhu riri pakati nekumabvezuva kweEurope dzakakomberedza Russia. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kudoma amai Bridget Brink semumiririri weAmerica kuUkraine uye pari zvino vari kuSlovakia. Britain yakatiwo yave kuvhura muzinda wayo muUkraine. Zvichakadaro munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vari kutarisirwa kusangana nemutungamiri wenyika yeTurkey vaTayyip Erdogan muAnkara muTurkey nasi vasati vaenda kunosangana nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin nemuvhuro vozoenda kuKiev nemusi weChina kunosangana navaZelensky. Mukuzeya nezvenyaya iyi Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika. Zvinafundo Elliot Masocha.
Tiri kuona kuti zvinenge zvapambira zvehondo yekuUkraine. Russia yachinja marwira yanga ichiita hondo, America voku ichiwedzera zvombo nezvakawanda zvimwe zvamasanctions kuRussia. Saka ihondo yasvika pane imwe yatingati imwe stage inorwadza zvakanyanya vanhu vari muUkraine. Pamwe chete nokuRussia vari kurwadziwa zvekare nenyaya yemasanctions anenge achiwedzerwa. Pari zvino tinoona kuti mukuru weforeign minister pamwe chete nokumasoja vaanotova kuUkraine izvezvi kuzama kutaura nomukuru weUkraine. Zvinoreva kuti kufamba ikoko kusvika kwavaita kuUkraine chiratidzo chikuru zvikuru chokuti America icharamba ichisapota Ukraine zvakasimba kusvika kumagumo kwokuti Russia ichazokundikana kuramba ichirwisana neUkraine.
Tichiona kuti iyo America iri kuwedzera mari yairi kupa Ukraine panyaya yezvombo, izvi munoona zvirevei?
Izvi zvinoreva kuti pano ushamwari hwakakomba chaizvo pakati peUkraine neEurope yose neAmerica. Zvekare zvinoratidza kuti America ine chido chikuru chaizvo kuti pasi rino pange paino runyararo. Saka vakarega Russia ichiita zvairi kuita muUkraine vasingasapoti Ukraine, Russia inomukana wokuzoenda zvekune dzimwe nyika. Saka chiratidzo chokuti hondo hadzifanirwi kuvapo, kana hondo dzikavapo saizvozvo izvi America ichamira naavo vanenge vachida runyararo kuti pasi rino rose risanyanyi kurwadziwa sokurwadziswa kwavari kuitwa neRussia. Zvinhu zvichikwira pasi rose, America iri kuzama kuzidzimbirira pasi kuti aiwa hondo ingaipere, tichazama kuisa zvombo kuUkraine kuti izvidifende, tichipa meseji kuRussia kuti haifaniri kuita izvozvo zvokurwisa nyika dzimwe dzinenge dzakazvimirira dzega.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Elliot Masocha vange vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Q Kenya inoti huwandu wevanhu vari kushungurudzwa mudzimba kana kuti gender-based violence wakawedzera zvakanyanya munguva yekurwisana nedenda reCOVID-19 zvinonzi zvakakonzerwa neurombo hwakawira muruzhinji. Gwaro rakaburitswa muna kukadzi gure rino nesangano remagweta echidzimai reKenya Federation of Female Lawyers rinoti mhosva zhinji dzakamhangarwa kwariri dzaive dzekushungurudzwa kwemadzimai mudzimba. Vari kutungamira France parizvino vaEmmanuel Macron vanzi zviri pamutemo ndivo vakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika iyi dzakaitwa nezuro. La Macron vakakunda nemavhoti anodarika zvikamu 50 nemasere nechidimbu kubva muzana kana kuti 58.5%. Vavaikwikwidzana navo amai Marine Le Pen vaive nemavhoti zvikamu 41 nechimwe nechidimbu kana kuti 41.5%. Sangano repanjea Zimbabwe AIDS Trust rinoti mutsvakurudzo yarakaita muna Gunyana naGumiguru gore rakapera zvakabuda pachena kuti nyaya yekutenderedza mashoko ekunyepa nezvenhomba yeCOVID-19 chimwe chezvikonzero chiri kupa kuti vanhu vazengurire kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Ropafadzo Mapinidze anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvekuongorora zvirwere zvinotapuriranwa musangano repanjea Trust amai Gwendoline Chapanya noti zvimwe zvakabuda muongororo yavakaita zvakaratidza kuti vanhu zvikuru kumamisha vakatadzawo kuenda kunobayiwa nhomba sezvo kuzvipatara kwayaibayirwa kwaive kure uye dzimwe nguva vaisvika kusisina nhomba dzacho.
Futi chatakaona kunyanya-nyanya kuma rural areas yanga iri nyaya yekuti mufambo kubva kunogara vanhu kuenda kuchipatara. Vanhu vazhinji kunyanya vanhu vechikuru vaitaura kuti distance yekubva kwavanogara kuenda kuchipatara yakanga yakareba. Saka munhu kuti azofambe 3 kilometers kuti anobayiwa vaccine akaona zvisina kukosha kwaari. Tozoti tasvika ikoko futi kuma health facilities vazhinji vaitaura kuti tasvika taigona kunzi vaccinary. Asi iwo wafamba 5 kilometers kuti uye kuhealth facility. Saka ndoma mumatambudziko akaita kuti vanhu vasaende kunobayiwa.
Mai Chapanya vaendera mberi vachiti
mukufamba kwenguva kwakauya anonzi mavaccine anova akanga akukurudzirwa vanhu kuti vabayiwe kuti vasafe kubva kuchirwere cheCOVID-19 uyezve kuderedza mukana wekurwara. Asi nekuti vanhu vanga vasina ruzivo pamusoro peCOVID-19 yacho vakabva vashaya futi ruzivo pamusoro pemavaccines zvinova zvakaita kuti vanhu vanetsekane kana kutadza kuenda kunobayiwa mavaccines. Saka vazhinji vakazvitora zvakanaka vakaenda kunobayiwa asi vamwewo vakatadza nekunobayiwa zvinova zvakanetsa vanhu vazhinji uyezve vanga vasina kwekuti vaende kunobvunza nekuti kwacho kwavaifanirwa kuwana ruzivo kwakafanira nekusvipatara kana kumakliniki kwakange kwakavharwa nenyaya yemalockdown.
Vanotiwo zvimwe zvakabuda muongororo iyi ndezvekuti vanhu vazhinji vanovimba zvikuru nezvavanoudzwa nezvedenda reCOVID-19 panhepfenyuro uye naanambuya tano avo vakatekeshera mumamisha. Nyanzvi munyaya dzezvirwere zvinotapurira madr Tina Shegede vanoti vanhu havafaniri kuteerera mashoko WhatsApp, Twitter neFacebook nokuti kazhinji anenge achitaura manyepo panyaya yenhomba. Vaendera mberi vachiti kune chikwata chezvipa ngamazano chenyanzvi munyaya dzezveutano chinoshanda pasi peNational Immunization Technical Advisory Group chinotanga chaongorora nhomba dzese dzisati dzabayiwa vanhu munyika.
Mimwe zvacho ndezvekuti mazuva anaya information yakubva kwakasiyana-siyana magrupu emaWhatsApp, paFacebook, paTwitter. Saka munhu ukanzwa zvaunonzwa zvinonetsa kuti uzviignore. Zveshuwawo kune vakawanda vanga vachitapurira information imwe yacho isiri yechokwadi. Zvawedzera kasensikefie kekuti vamwe mavhaccine haana kuongororwa zvakanaka ende chinhu chatisina kugadzira tega. Pane mubvunzo wekuti tine shoti zvakatinakira here sevanhu vemuzimbabwe. Achitanga kunzi anoda kuuya pane gurupu yana chiremba nemascientist inonzi Zimbabwe National Immunization Technical Advisory kundo inoongorora kuti mavhaccine ari muno makanaka here angakuwadza vanhu vemuzimbabwe here.
Nhomba dzeCOVID-19 dziri kubayiwa vanhu munyika dzinoti Sinovac neSinopharm dzakabva kuChina, Sputnik V yekuRussia neCovaxin yekuIndia. Chiremba vari nenge weparamende inoona nezveutano Dr. Peter Matarutse vakurudzira vanhu kuti vabaiwe nhomba sezvo denda iri risati rapera. Amai Chapwanya vakurudzira vanhu kuti vaendere mberi nekupfeka mamask kana vari munzvimbo dzine veruzhinji.
Vanhu vanoimba nemashoko anobva kuvashandi vezveutano nemashoko anobuda panhepfenyuro. Saka tiri kungoramba tichiti isusu vanhu, rambai muchiteerera zviri kubuda munhepfenyuro imomo, murambe muchibvunza vashandi vezveutano kuitira kuti muwane ruzivo rwakakwana pamusoro pe-COVID-19.
Huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwatangawo kuwedzera kuSouth Africa, China neSouth Korea. Zvichakadaro, bazi reutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19. Zvasiya vafa nacho vachingori zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi matanhatu nevasere, kana kuti 5,468. Vanhu gumi nevatatu vakabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Chirongwa chedu che live talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezve musika we Zimbabwe International Trade Fair kuBulawayo uyo uri kutanga mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 shortwave. Nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau zvakare. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wowedzerwa, zviri kutarisirwa kuti zvichapa kuti zvinhu zvakawanda zviwedzerwewo mitengo. Varayiridzi vanoti havasi kuzoenda kuzvikoro pazvinovhurwa kana hurumende ikasavapa mari yekubatsirikana sezvo dhora remunyika roshaya simba zvakanyanya. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kuvhura zviri pamutemo musika weZITF mushure mekukundikana kuuya kwemutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Dini Evans Ezininga, ndiri mu Washington DC.
Soko izika atisenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Walamukela ngenjabulo enkulu uStudio 7 ngomvulo mhlaka 25 Novemba 2022 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukukhwela kwamafutha ezimoto akutsho ukuthi kuzakhwela yonke into ilandela khona lapho kuzakhwela impuphu, kukhwela ijulela, kukhwela amafutha, kukhwele omahlamvu, kukhwela imbhida, kukhwele yonke into isepa le transport nje yokugada.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Energy Regulatory Authority sebeguqule intengo yamafutha ezimoto. Ebikwa kuyiyo ebisibangela ukungami kuhle kwentengo yento yonke elizweni.
Umbukiso omkhulu wabosomabhizinisi iZITF 2022 uyaqala kusasa. Siyajabula ngendlela osomabhizinisi abasukumele phezulu ngayo.
Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair 2022 uyaqala kusasa kulawayo. Abalandeli beqembu lenguqo leHighlanders bakala ngokuthi bahlukunyizwe ngamapolisa ngomgqibelo esishabane lapho lelo qembu eliye ladlala le-FC Platinum. Yonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Abenhlanganiso yeZimbabwe Energy Regulatory Authority sebeguqule intengo yamafutha ezimota ebikwa eyiyo ebisibangela ukungami kuhle kwentengo yento yonke elizweni. Intengo entsha yamafutha epetulo yehle isuka ku-$1.67 le-US dollar yaya ku-US dollar $1.63. Ngakwelinye icele uZulu ukhonona ngokukhuphuka kwentengo yamafutha ophekisa okwethusayo. Ngeviki edluleyo abenkampani ye-United Refineries Limited bakhuthaze uhulumende ukubana abavumele ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe ukuze bahlenge inkampani yawo ngoba ukusilela kwalimali kubabuyisela muva. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbeZimbabwe Energy Regulatory Authority bethule umbiko wenguquko kwintengo yamafutha emota besithi kuhambelana lenhlaba wonke. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, INACORA, uthi uhulumende kumele abone akwenzayo ngemali yelizwe elokhu iqhubekela phambili isehla isisindo.
Ukukhwela kwamafutha ezimoto akutsho ukuthi kuzakhwela yonke into ilandela khona lapho kuzakhwela impuphu, kukhwela ijulela, kukhwela amafutha, kukhwele omahlamvu, kukhwele imbhida, kukhwele yonke into isepa le transport nje yokugada abantu besiya endaweni ezihlukahlukeneyo. Akulanto ezasala emuva ngokuba ekukhweleni kwamafutha ezimota kufuqa yonke into iqanse lapho osomabhizinisi sebedlulisela ubunzima kubathengi. Ngakho kuyadinga ukuthi uhulumende enze into efaneleyo, alungise ilizwe, alungise umnotho. Ngokuba lo mnotho uyaxeda kawumanga kahle, yikho kulula ukuthi izinto zikhwele ziya phezulu, imali yeZimbabwe lasekelwa ngamandla okwenza izinto ziqanise ziya phezulu.
Umnumzana Nkanyiso Bebe, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi ukuhlanganiswa kwamafutha okuthiwa yiZera kutsho ukuthi amafutha ayabe engasahlali ezimoteni.
Ukwehliswa kwentengo yamafutha ezimota lugatsha lweZera siyakwamukela sibili, hayi siyakwamukela, kodwa ke sinanzelela ukuthi hayi asokwehla vele khona okutheni. Laba abathengisa amafutha ezimota bebevele bethengisa phezu kwayona le intengo, bahleli bethengisa phezu kwana le intengo eyabe iqanjwe yiZera. So ke lakhathi sakusuze kusimangalisa ukuthi vele bazaqhubeka benjalo bethengisa ngeprice ephezulu kulaleyo vele eqanjiweyo. Kanti ke futhi okunye sikunanzelela i-blending le iZera isikhuluma ngayo ukuthi amafutha sokumele aye ku-E10, kutsho ukuthi amafutha azabe sephephuka, azabe engasahlali vele ezimoteni. Ngoba abevele engahlali wona kakhulu ngesikhathi kuthiwa akula blending eyenzakalayo.
Unkosikazi Linda Siziba uthi ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota kukhweza intengo yempahla zonke.
Ngayifiyo lokhu iqinisa ukuthi ama prices ezinto zonke vele lawo azaqana and ipetrol yona ikhangani yehlile kumbiko lo phuma kuzera kodwa nje emagarajini lokhu vele between $65 isiya ku $69 yebo kambe kulempi le ekhona phakathi kweRussia le Ukraine kodwa kanti kungani ukuthi ifuyo yeZimbabwe iyaqansi kwedlula ifuyo yeGoli langale thathe sama salaries vele ame one dawu akhwelanga kodwa siyabona ukuthi izinto zayo zilokhu zikhwela zisiyale imcina vele singaselavalue esiyiholayo.
Inkosi yazimelodi Msipha omunye wabathengisa emkambo uthi sekunzima ukuthi bathole amafutha okuphekisa ngentengo ephansi njalo awasabonwa.
Ukukhweza mchokocho kwefuyelo kuyasibulala kakhulu nxa sikhangela i-cooking oil ngendlela ekhwele ngayo. Kubuhlungu kakhulu kithi esithengisayo siyithola nzima njalo idula okokuthi ngabe amankampani amakhulu enza njengathi ukuthi bayiwode nge-foreign currency ukuze i-business ingawi sonke sincedane.
Intengo yamafutha edizili isuke kumadola angamakhulu amabili phose lamashumi amabili amadola eZimbabwe $218.01 yaya kumadola angamakhulu amabili phose lamashumi ayisithupha $264.77. Ngemali yeMelika ikhwele ngamasenti amathathu i-3 cents isuke ku-$0.68 yaya ku-$0.71. Iphetulo yona ngemali yalapha eZimbabwe isuka kumadola angamakhulu amabili phose lamashumi amabili $216.78 yaya kumadola angamakhulu amabili lamashumi amahlanu $254.40. Ngemali yeMelika yehle ngamasenti amane i-4 cents isuke ku-$0.67 yaya ku-$0.63. Imizamo yokuxhumana lomqondisi we-United Refineries Limited umnumzana Busisa Moyo yehlule ngoba ubengadobi ucingo lwakhe. Kodwa kuviki ephelileyo ekhuluma lephephandaba le-Newsday ubekhala ngokuba intengo ezichiyeneyo ezokuthenga imali yaphandle yelizwe zibathwalisa nzima njalo kubaphambanisa umsebenzi okugcina kudale ukuba intengo yamafutha ilayo iqanse. Imele Studio 7 yikobulawayo ngubathabile Masuku.
Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair walonyaka uyaqala kusasa kobulawayo. Abenkampani iqondisa lombukiso bathi sokubhalise osomabhizimusi abedlula amakhulu amahlanu abaveze isifiso sokuzabukisa lonyaka. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Kuyaphithizela kuluthuli kobulawayo ngaphambilini kokuqala kusasa kombukiso wezokuthengiselana owaZimbabwe International Trade Fair kuze kuyefika insonto kulabo somabhizimusi abasuka phetsheya kolwandle ezwekazi le-Afrika lawaphakathi kwelizwe. Umgcini sihlalo wenkampani yeZimbabwe International Trade Fair umnumzana Busisa Moyo uchasise kabanzi ngombukiso entatheli zindaba zekulayo.
Umbukiso omkhulu wabosomabhizinisi iZITF 2022 uyaqala kusasa. Siyajabula ngendlela osomabhizimusi abasukumele phezulu ngayo belungisela lumbukiso. Sikhuluma nje iningi labo sebefikile bazatshona lamuhla beqedisa ukulungisela indawo zabo zokubukisa andubana ukuqala umbukiso kusasa. Ngalesi sikhathi amakhampani asebhalise ukuzobukisa impahla zabo asedlula amakhulu amane over 400. Kuwona lawo kuzabe kulamanye amazwe alichumi lane 14 foreign nations azabe ebukisa impahla ezenziwa kubo.
Umnumzana Moyo uqhubekele phambili echaza ngokulandelwa kweziqondiso ze-COVID-19 ngamalanga ombukiso we-ZITF.
Sizabe siwenza lo mbukiso silandela okusemthethweni mayelana nge-COVID-19. Siyacela ukuthi wonke umuntu oza kulo mbukiso ezebukisa into abazenzayo abuye asithe ngama-exhibitors. Kumele babe ne-PCR test kumbe i-rapid test uma bengena ukuze ebukisa impahla lapha eZITF. Ngolwesihlanu lapho esenza khona ukuvulwa kweZITF okusemthethweni umongameli lapho evula iZITF kuzadingakala njalo ukuthi wonke umuntu ozayo abe layo i-rapid test kumbe i-PR test ukuthi angene abukele lokho okuzabe kusenzakala ngolwesihlanu lapho umongameli evula iZITF ka-2022.
Umphathi ntambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi wamukela ngenjabulo enkulu izethekeli ezize kuleli dolobho zilanda umbukiso owe-ZITF.
Impela kuyena liviki siqala ukwamukela izethekeli zethu. Sizamukele emzini wamakhosi kamakhosikazi kobulawayo ku-ZITF iZimbabwe International Trade Fair. Sithanda ukuthi sibikele izethekeli zethu labo bonke abantu ukuthi bamukelekile abazizwelisekhaya. Abantu bakobulawayo abantu abalobuntu abahlonipha esinye sizalwa.
Ingcweti ezicubungula ezomnotho zithi umbukiso we-ZITF uzaletha ibhizimusi edolobheni leli kanye laselizweni jikelele. Ohlaziya ezomnotho umnumzana Zibusiso Mkhwananzi ulombono ofanayo.
Yikuthi into leyi ikakhulu ngathi uyakhangela ngapha ngolihlweni lemandebeleni kuletha singathi movement of i-business singathi movement especially esikhangela ngokutshintshana kwemali ezandleni kakhulu.
Umbukiso walonyaka ogijima ngendikimba ethi rethink, reimagine, reinvent value chains for economic development uyaqala mhla ka 26 Mabasa uze uyephela mhla ka 30 Mabasa. Umongameli Uhuru Kenyatta wele Kenya obekhangelelwe ukuvula umbukiso we-ZITF walonyaka kaseyikubuya kulandela ukubhubha kukamnumzana Mwai Kibaki wayengumongameli wele Kenya. Umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa nguye owethule lesi saziso kuthange eHarare. Mhla ka 26 kusiya ku 28 Mabasa ngamalanga ababukisayo okuzaba lemihlangano ehlukeneyo egoqela iZITF Innovators Forum, iZITF Business Conference, iConnect Africa Symposium le Diplomats Forum. Kusukela mhla ka 29 kusiya ku 30 Mabasa iZITF izavulelwa uZulu. Umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa nguye okhangelelwe ukuvula okusemthethweni umbukiso walonyaka ngolwesihlanu mhla ka 29 Mabasa. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abe Operation Dudula abachochozela udlakela olukhondiswe kwabo kuzabe funa baphuma baphele kwele South Africa sebengenalala labo abathwala ukudla endaweni zokudlela ama restaurants bekuhambisa kwabathenga lokhu kudla ebulenjini beinternet. Lokhu kwenzakala izizalwane zakwele South Africa zisithi sizikhathele ngabo kuza ababathathela imisebenzi njalo bethengisa izidakamizwa besenza lobugebengu. Ukhiphe Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Ndlandlala Zindlameni okhokhela inhlanganiso ye-Operation Dudula namhla wethule umbiko enkundleni yokuxhumana e-Twitter esithi sesifikile isikhathi sokuthi izizalwane zakwale South Africa zithathe ngamandla imisebenzi yalabo abathola ukudla okuthengwa ebulenjini be-internet yokuhambisa ezindlini lemisebenzini. UDlamini uthi inhlanganiso yakhe isithuthuna imisebenzi eminingi njengoba kukhanya ingane uhulumende kamongameli Cyril Ramaphosa kafisa ukungenela kudaba lolu. UMnumzana Teboho Sikhondo isizalwane sakwale South Africa esisekela okwenziwa yinhlanganiso ye-Operation Dudula uthi abantu bokuza benza okungaqondanga elizweni lakwale South Africa.
Ukuthi baphushe le nto ukuthi izwe libe nomthetho ku-right. Kumele umthetho urestore. Nongakona ukuthi azibafuna abafethu. Inkinga nje nabo abakhuzana. Uma kungaba khona ukukhuzana ukuthi mawazi ukuthi umkhaya wakhe akekho right, umkhuza ukuthi ngoba ekugcineni impi mayisuka abantu abasabheki ukuthi ubani uphumaphi. Sebabheka ukuthi wonke umuntu
kuyimhlupho kahle kahle lokhuma ngaphandle.
Kodwa uthi kubi kakhulu okwenziwa ngabanye abantu kwele South Africa ababulala u-Elvis Nyathi e-Diepsloot.
Ukufa komuntu akusiyinto esingayikhondona leyo sithi into ungathi kufinja, no, umuntu lohambile akusiyona inja, futhi angeke nje kahle kahle ngivumele into enjalo. Ngoba uyabona into eyenzekile, iproblem yazo iqalapho nababhlungu. Iqala la kumedia. Imedia inenkinga enkulu, especially yala eSouth Africa, ngazi yaseZimbabwe. But imedia yala eSouth Africa iyona ifuela izinto ngesinye isikhathi, uyabo? Then ekugcineni kuze kuphume lokuthi abantu vele abasenandaba. Yabona even ngasho ukuthi nalapho kunomuntu ovele ezinye izinto like kakhulukazi ezikhava ezenzeka makwenzeka makushone abantu baseSouth Africa abazikhava, then makushone mhlawumbe umuntu wangaphandle bayazikhava. That's when lento leyo enye yezinto ezidala ini ukuthi kube kutheleke upetroli emlilweni.
Lokhu kusekelwa ngunkosazana Nonkululeko Sithole, isizalwane sakwale South Africa esihlala eCape Town, othi abantu bakuza bayamosha kwele South Africa.
Awukwazi ukuhamba uyongena esibayeni somunye umuntu. First of all, ungena ngokungemthetho. Secondly, uyaganga. Kunabantu abezela ngokungemthetho abamoshayo as they please. And then ngeke baze babanjwe ngoba abanama documents. And then akusiwa amaZimbabweans kuphela amosha le country la. Ngihlala eKempton Park. Yabona manje kube kuthiwa ngisebenzisa i-Wi-Fi bengizophuma nale phone yami le nginibonise. Ama-Nigerians agcwele estradini afida iy'ngane zethu ama-drugs, athengisa ama-drugs, which is wrong.
Unkosazana Hlanjiwe Sithole odabuka kwele Zimbabwe uthi okwamanje kusobala ukuba umnotho wakwele South Africa uyabhidlika. Uyakhala ngokukhahlanyezwa kwabantu bokuza abenza imisebenzi ephansi labanye.
Dasseyu South Africa lana esasiyazi from kudala iyaphansi ayiphezulu, bekunanzelele kodwa benga-excuse ama-foreigners njalo ukuze ilizwe labo lirane. Kumele babonge la ama-foreigners because amaZimbabweni athatha any job, ama-foreigners adubekile athatha any job, abangakwanisi ukuzenzela bona ngokwabo abayifuni leyo msebenzi. Khathesi ufuna kufele fele ukuba ngugadena, ugadena sure ukudayisa amatamatisi ulalela umuntu esipaza sakuthena udayisela namatamatisi. Kule msebenzi abangayilwela bakithi, abangayilwela belwelisane le-government ukuthi hawu liqhatshela nama-foreigners, thina sikhona la sithole izetifiketi zethu nanzi, kodwa liprife uyathatha abantu omakhelwane njani? Lokho kuyazwakala, hayikho lokho atsho lokho okuthi abakubulawela umuntu ukuthi ungugadela.
Kulabanye abantu abadabuka eZimbabwe abethuswe umkhankaso we-Operation Dudula abathi sebebuyela ekhaya. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoKip Stube.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukuphithizela okwenzakala kobulawayo phambilini kokuqala kombukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair, ZITF, SASSA. Abatsha baseZimbabwe babikwa sebekhokhela ekusabalaliseni ulwazi lokucebisana ukwenqabela inkinga abahlangana lazo empilweni zokungahlaliseki engqondweni osokudala imikhuhlane yengqondo okuyisimo esengezelelwe yikuhlala ezindlini phansi kweziqondiso zokuvimba i-COVID-19 eze-lockdown. Intethele zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abatsha eHarare baphakathi kwemikhankaso ejonge ukufundisana lokulimukisana kunye lokuqinisana kudubo lokungahlaliseki engqondweni osokutholakala ukuba sokubhahile phakathi kwabo.
We never know what you're going to go through tomorrow. We never know what you're going through today.
Osakhulayo okhokhela inhlanganiso e-Young People Mental Health Trust, uTawanda Murepa, uthi injongo yokusabalalisa ulwazi lokukhuthaza abatsha ukuba bethole uncedo ngoba sokulodubo elizweni kulandela isifo se-COVID-19.
According to Dr. Mashanga from WHO, last year, she highlighted that there was actually 50% fight.
Ngokusho kukadokotela Mashando owehlanganiso ye World Health Organization kube lokwengezelela kwe 50% kuma mental health kwabatsha.
Uqhubeka ethi ukuphanana amacebo kuhle kakhulu ngoba benanzelela ukuthi iningi labatsha lifela ngaphakathi lingaphuma ecekeni ukuze bephathiswe bese sabela ukukhangelelwa phansi okuthiwa yi-stigma. Abatsha ngokwabo bathi isimo esinje sibachiya bezibona besalela muva kudale njalo ukuhlukumezeka okunje.
Instagram, it could be social media, it could be WhatsApp status.
Singakhangela i-social media, i-Facebook lokunye sibona engani abanye benza kakuhle sibili okudlula thina.
Unkosazana Tari Romandaza wenhlanganiso wayephathisa kundaba ezifana lokungahlaliseki engqondweni okuthiwa ngama-neurological disorders lalabo abagcina ke besiba nemikhuhlane yengqondo ngubangela yikusebenzisa izidakamezi and newe foundation uthi ngaphandle kokulibingisana labatsha kuqakathekile kakhulu ukuba abatsha bephathiswe ngendlela engenza ukuba ukukhathala okunje abanakho kuphela.
Create projects for them like keeping livestock, doing a lot of activities like creating recreational parks for them
so that they can relax. Abatsha amathuba lendawo zokuzilibazisa sibatholise imisebenzi okungenza behlaliseke.
Ummeli wabantwana enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba uChild Ambassador kuZimbabwe United Nations Association Zuna unkosazana Shalom Pangabano uthi lo msebenzi mkhulu sibili njalo ugoqela nabatsha abalenkinga yokungahlalisekanga engqondweni ukuze babonisane ngokwabo ukuba usizo lukhona sibili njalo kumele bathathe lelo thuba lokuthola uncedo bengabile enhloni loba ukwesaba ukuncediswa.
Our event is here to give free access to anyone because it says it's above us. We are here to help the youth because we are
the nhlanganiso ezincedayo ngakho lokhu kunikeza abatsha usekelo ungela badalo.
Iningi labatsha eZimbabwe likhala ngokusilela kwemisebenzi lamathuba okusungula inhlelo ezingabaphilisa ngendlela engcono okucinake kubachiya bezulazula bengaselalo lethemba elakusasa elihle kucine kukhokhelela ekuthini abanye babo bazibone sebelenkinga yokusebenzisa izidakamezi bengananzelelanga ngenxa yokusela okukwenza. Uhulumende uthi ukusetshenziswa kwezidakamezi soluludubo oluphoselube lubhubhane kwele Zimbabwe okulilizwe elalingelalo loludubo lubhekelwa kuphela kubomabonakude lusenzakala emazweni aphetsheya. Kungaleso sizathu sewabumba idale labaphathi intambo ele cabinet committee lokulwisana laloludubo. Ngimele istudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo abalandeli beqembu lenguqu ele Highlanders bakhala ngokuthi bahlukunyezwe ngamapholisa ngomgqibelo ezijabane lapho lelo qembu eliye ladlala lele FC Platinum emdlalweni owecastle laga Premier Soccer League. Intethelo zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Ntshanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umdlalo wenguqu obuphakathi kweqembu le FC Platinum lele Highlanders awusafikanga emaphethelweni ngomgqibelo ngemva kokuba kube lobudlwangudlwangu, kodwa umsekeli weqembu le Highlanders uNkosilathi Phiri uthi leso simo besingavikeleka.
Akwenza le mandaba kubuhlungu. First of all, ama-supporters e-Highlanders kwamela ayefika engene ground, lokho vele it's a big no. But indlela amapholisa ayengela ngayo isitution, it was wayward. Though all I need uji i-takers because situation is calm down. After uji i-takers, baqhubeka futhi phandle outside the ground, so bechaya ama-supporters lo mgwebu black and white. No, unaphosa unqaba kwamele bebambe few individual abangenileyo bebavalele, not u-reacta ngokuchaya abantu outside the ground. No, that was uncalled for.
Umdlalo umiswe ngemva kokuba iqembu le FC Platinum seliphiwe umbeko wasekusele imizuzu engaphansi kwelitshumi ukuba umdlalo ufike emaphethelweni. Bezingutshikilobhanqa 1-1 ngaleso sikhathi. Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Gogwarira uthi laye uzibonile ngamehlo abalandeli beqembu la Highlanders bedudulwa kabuhlungu edolobheni lasezishabane.
Umdlalo usimisiwe. Amapholisa aqhubeke noma sephandle echaya wonke umuntu owayegqoke ezimnyama lezimhlophe, bechaya labasezimoteni kwasuka baze bayafika khona ngale dorobheni lasezishabana besithi abafuni umuntu edorobheni. Ngakhangela laphana bafike emavinkilini amakhulu athengisa ukuzokudla abantu sebedinga ezokudla bachaya abantu abantu bagijima sibili amakhilomitha angaba mhlawumbe 5 siya ku 10 bebaleka edrobheni beqonda ngendlela yakobulawayo.
Eyinye njalo intathela izindaba ezemidlalo umuzi wethu Hadebe uthi ukuphoselwa kwentuthu erhitshayo ukufakela abantu abamsulwa engozini.
Ngibona itiega sisuke yaphambanisa into eziningi ngoba isuke yasi affecta ngisho labadlali benguqu ngoba iphose abadlali bamaqembu amabili wona lawo elokhu esenkundleni kwazokuthi lalabo-ke akade besemsebenzini abasibathi ngama-official broadcaster labo belokhu besathatha imifanekiso yabo lokhu kusenzakala. Ngibona-ke lokhu kuba yingozi enkulu kakhulu bekuqakathekile mhlawumbe ukubana kuqalwe kuvikelwe ama-players kuvikelwe labo-ke abasemsebenzini. Intuthu yona leyo ye-tiergas hhayi sihoshile sibili sike sathwala nzima kodwa hayi sincedisene nabanye.
Inhlanganiso ye-Premier Soccer League ikhangelelwe ukukhupha isinqumo phezu kwalo mdlalo wona umiswe kusele imizuzu eyisithupha okwawufike komlindi uyacina. Eminye imidlalo yesigaba se-Premier Soccer League edlalwe ngempela viki edlulileyo iphele kanje. Iqembu le-Cranbourne Bullets linqobele i-Randalls nge-1 kanya. Iqembu le-Dynamos linqobele i-Manyika Diamonds lalo nge-1 kanya. Ibulawayo Chiefs inqobe i-Wawa nge-1 ka-0. Iqembu le-Triangle United linqobele i-Capes United nge 2-1. Iqembu le-Tenex linqotshwe ngeleyada nge-3-1. Iqembu le-Harare City le-Black Rhinos abe ngujikelo bhanqa 0-0. Iqembu le-Chicken Inn linqobe le-Bulawayo City nge-1 kanya. Kuthi iqembu le-ZPC Kariba linqotshwe nge-1 kanya ngelengezi Platinum. Limpumela itsho ukuba iqembu le-Dynamos yilo eliyaleni lokhu liphezu kwengalane yemiklomelo linemiklomelo ngama-26 njalo lilingene ngemiklomelo leqembu le-Chicken Inn lona elihlezi endaweni yesibili. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo Joseph Njanji.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ngehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso yeZimbabwe Energy Regulatory Authority sebeguqule intengo yamafutha ezimota ebikwa kuyiyo ebisibangela ukungami kuhle kwentengo yento yonke elizweni. Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair 2022 uyaqala kusasa koBulawayo. Abalandeli beqembu lenguqu ele-Highlanders bakhala ngokuthi bahlukunyezwe ngamapholisa ngomgqibelo eshabane lapho lelo qembu eliye ladlala lele FC Platinum. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngukatsidis Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.